Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 20, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reMDC inotungamirwa navaDouglas Ngonzora rinodzinga zvakare mamwe makanzura edhorobha rekadoma. Asi mumwe vadzingwa vanoti vanotenda kuti vatambira tsamba asi vachiti vagara zvavo vanga vasiri nhengo yebato reMDC. Tichakupai zvabuda mumitambo yatambwa nhasi yeCastle Lager Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDC inotungamirwa navaDouglas Ngonzora nezuro rakadzinga zvakare mamwe makanzura matatu edhorobha rekadoma anoti Amai Shorai Chiwara weWard 2, Vachigariro weWard 5 pamwe navamubayiwa Dlamini weWard 17 richivapomera mhosva yekusaita basa nemazvo uye kuti vave verimwe bato. Kudzingwa kwemakanzura aya kunouya apo bato iri richangobva zvakare kudzinga vaive meya vekadoma vaAction Nyamukondiva vaive kanzura weWard 9, vaMichael Mvura vaiva kanzura weWard 3, vaEdson Muzira vaive kanzura weWard 4 navaNigel Rosario vaive kanzura weWard 15. Izvi zviri kuuyawo apo nyika yatsarirwa nemwedzi mishoma shoma kuti ipinde musarudzo dzegore rino. Studio 7 yabata mutauriri weMDC waWitness Dube avo vanoti vakadzingwa ava vakanga vasisaita basa ravo nemazvo uye kuti vakanga vasisateerere bato ravo. Ngatinzwei vachitaura muhurukuro yataita navo.
Vongo vadzingwa yava vadzingiwa nemhaka yekuti vanga vakutyora mitemo yebasa ravo vakusada kutsiurwa nekuti vari kuti vakazojoina mamwe mapati.
Iro danho riri kutorwa nebato renyu iri rinosiya papi gadziriro yesarudzo dziri kuuya? Tinoona kuti veruzhinji vakutarisira kusarudzo.
Kudzinga makansilas ari kuita zvehuori vasiri kuteedzera mitemo yebato, vasingauye kubato kuti vazotsiurwa kana kuti vabetserwe kuti vaite basa ravo, hazvikanganise musangano wedu pagadziriro dzesarudzo. Isusu sevanhu vanotungamirira ivo makanzura iwawo takavatadza nekuti kana tichivashedza kumaofisi kuti uyai titaurirane nezviri kuchema vanhu vakakuvhoterai, vanobva vataura kuti vave rimwe bato. Sisingazvoti bato racho haritsure vanhu here, harinei nekuti vanoita chii, saka vachimhanyira ikoko. Saka izvozvo hazvingatitadzise kuti tigadzirire kuti tiise mamwe makansilas. Titori mubishi tiri kuita maprograms sebato kuti tiwane kuisa makansila achamira nebato, achamira nevanhu, achamira neconstitution yebato neyenyika kuti kana vavhoterwa vange vachipedza materms avo mune zvakanaka, vachishanda nesimba kusvikira zuva rekupedzisira rekuelekta kwavo.
Vanga vari mutauriri webato reMDC waWitness Dube vari parunare neStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mumwe wemakanzura akadzingwa aya Amai Shorai Chiwara vaive kanzura weWard 2, avo vanotenda kuti vakatambira tsamba nezuro yekuvazivisa kuti vakanga vadzingwa mubato reMDC asi vachiti vakanga vagara zvavo vasiri nhengo yebato iri.
Inini chikonzero chakaita kuti ndidzingwe inhau yekuti Pakari kweli wa mayor wekado umani mama councillors. Paka ita mvakansi yekuti hapasi sina mayor. So isusu sema councillors. Takasaina tsamba iyo iri pamusoro iyo. Yekuti tinoda kuti tiite zvinhu zviri pamutemo. Inova ndiyo election yekuti titsvage mutungamiriri wekansel watozofamba naye zvakanaka pasina kutya kana kubvunda kana tichinge tichipinda muofisi yake. Saka ndonyaya yakaita kuti inini ndidzingwe yekuti ndakasainire iwo pepa iro randa kupaira.
Tiri kunzwa ivo vebato reMDC vari kupomera kuti hanzi mave kubato reCCC ichokwadi here?
Inini hangu vangazvipembedza ivo veMDC avo kuti vandidzinga. Inini hangu ndanga ndisiri. Ndofunga iri bato ratakasanga tiri paMDC rikaita zvarakaita, rikaenda zvepaMDCT rikaita zvarakaita. Tikazoenda paMDC Alliance va Morgan Tsvangirai vanga vari president wedu vashaya. Vanova ndivo vakaita kuti tizova neMDC Alliance vachizotungamidza vachamisa. Saka vachiri kundishamisa ndechekuti veMDCT avo vanodzinga mwana asiri wavo vachiti inini ndiri wavo. Vari kutoda kutondiba. Inini handivadi, handidi kupiwa baba vasiri vangu. Vangu ndo vandiri kuteerera nokuti kubvira pokutanga handina kutanga politics nhasi. Ndakabvira payakatanga kusvikira pari nhasi. Saka vatungamiriri vagara vari vatungamiriri vangu ndo vandagara ndichifamba navo kusvika pari nhasi. Ndivezve ndiri mutungamiriri weward 2, ndiri kansela wacho. Handina kumbobvira ndambochinja chinja zvangu. Asi izvo vamonzora netimu ravo vanyepa. Vana vavadi chokwadi, vanoda kutimbunyikidza. Handibvume baba vasiri vangu kana murume asiri wangu.
Matimaona here tsamba inokuzivisa inezvedanho iro rekuti musiye basa?
Hongu ndakaiwana nezuro makuseni seni chaiwo ndanga ndatova nayo ndatofonerwa kuziviswa kuti handisisiri mukanzuro.
Vanga vari amai Shorai Chiwara vaive kanzura weward 2 mukadoma vari parunare nestudio 7 kwakare kukadoma. Bazi redzidzo yepasi rinonzi rakazivisa kuti kutanga nechipiri svondo rinouya vakuru mubazi iri vachange vachitenderera nezvikoro nyika yose vachiita ongororo yekuti urongwa hwezvidzidzo kana kuti new curriculum iri kushandiswa muzvikoro zvesekondari neprimary iri kutambirwa zvakadii. Urongwa hwedzidzo uhu hwagara huri kurambwa zvahwo nemamwe masangano evarayiridzi akaita seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ. Taedza kubata mutauriri wedzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwe zvizhinji kubva kubazi ravo asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weATUZ Robert Masaraure kuti tinzwe zvavanoti zviri kurambwa nesangano ravo.
Ungu shoko riripo nderekuti musi wa23 nemusi wa24 May muzvikoro zvese zvemuZimbabwe, zvikoro zvese hazvo, pachazenge pachiitwa consultation process yekubvunza vanhu kuti curriculum yedu muri kuti chiinayo, vabereki, varayiridzi, vana vechikoro, munhu wese zvake dunga munhu achiisawo input yake.
Urongwa hwamuri kushandwawo pamwe chete nemi here semasangano evarayiridzi iwo huri kuitwa nebazi redzidzo?
Pakatanga chirongwa ichi chichiparurwa takanga taziviswa kuti tikatisanganei maunion ese takanga tatopiwa matsamba yekuti kokwa kuti tiite musangano. Musangano hauna kuzoitwa nanhasi, hapana chimwe chakazoitwawo kwatiri. Zvi takatozoonawo pamanotisi, tikazvionawo mutanzwa munews kuti ndo zviri kuitika. Ministry yedu inenge inosema zvakanyanya kutaura nevanhu vemaunion.
Tiri kunzwa kuti imi sevarayiridzi muri kuramba iyo new curriculum iyoyi kana yavari kuti kala iyi, zvikonzero zvipiwo zvamuri kuirambira?
Sisi atu kunyanyora mba panyu karikilami, shino tarisira nyaya ye content kuti iri kusirira shino zvizhinji kusanganisira ziri mu section 7 ye constitution ye Zimbabwe. Zvekuti mwana wega wega anofanira kunga achidzidziswa constitution yake kubva from the lowest level. Tichitarisa kuti constitution ingadai ichitodzidziswa ku primary. Ndozvo zvatiri kurambira karikilami iripo. Chepiri chatiri kuramba inyaya yekuti haisi kupromota specialization. Vana vari kudzidziswa zvinhu zvakawandisa. Chetatu tiri kutarisa nyaya yecontinuous assessment learning activities. Akawandisa unnecessary burden. Ingori imwe theory yawedzerwa pamusoro petheory isi taifunga kuti continuous assessment ichapa vana mukana wekudzidzira kuita maresearch kukwanisa kusolva maproblems emumacommunity mavo. Saka maonero atinoita tioti mwana wega wega kana achida kunyora form 4 angatoite kala rimwe chete raanotanga kuasesswa kubva ari form 1 ozopiwa mark a form 4 zvichive continuous tichitarisa maattributes ake maskills zvese zvichiratidzwa achiasesswa muarea of competence yake zvichireva kuti kana ari mwana anoimba anofanira kunge achitsvaga project yake yecontinuous assessment yekuimba ikoko zvichitanga kubva paform 1 kusvika paform 4 achiasesswa kusvika azopiwa mark ndokuve continuous. Zvataakuona ingori imwe theory iri kushandiswa kubirira maresults anobuda kunzi maticha ari kumanikidzwa kunzi garai mapa vana ma25 out of 30 kuitira kuti pa70% yasara chero mwana akafoirira padhuze anenge apasa. Saka tine hurumende iri kuzvinyebera ichinyewedzera kunyebera vanhu.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaobeti masaraure vari parunhare nestudio 7. Mapurisa azivisa nezvetsaona yemumugwagwa yakaitika nezuro mumugwagwa wemasvingo Bait Bridge. Iyo yakaurayisa vanhu vana, vamwe vanomwe vakakuwadzwa. Motokari yerudzi rweToyota Granvia yakanga yakatakura vanhu gumi nemumwe inonzi yakabuda mumugwagwa yakapidiguka ndokuzorara nemusana. Mitumbi yevakashaya inonzi yakaendeswa kuchipatara cheBait Bridge District Hospital Mochwari, ukowo kwakaendeswawo kunove kuchipatara kwakaendeswawo vakakuwara.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa nemi Marvelous Mushanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tiri kukupai nyaya yakaitsika nemusi weMother's Day wokurangarira vana amai uyezve zvinofungwa nemamwe madzimai pamusoro pekupinda munyaya dzezvematongerwo enyika. Mudzimai wemutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa, amai Sitokozile Chamisa vanoti zvakakosha kuti pachadaidzirwa zuva resarudzo madzimai vabude neuwandu hwavo kunovhota vachivhotera shanduko kuitira kuti upenyu hwavo nemhuri dzavo husanduke. Amai Chamisa vakataura izvi nemusi wesvondo pamusangano webato reCCC North America wakaita kuitirwa pachivhiti-vhiti cheZoom. Amai Chamisa vakarumbidza mabasa ari kubatwa nemadzimai munyika kunyangwe zvazvo zvinhu zvakaoma.
Motherhood is key to parenting. It is explained better in our culture when we say mushamukadzi, and we are depicting the centrality of the woman to the firm establishment of any house.
Mudzimai akakosha mukuyarusa vana. Mutsika nemagariro edu vanoti mushamukadzi, kureva kuti mudzimai akakosha mudzimba.
Pamusangano uyu amai Chamisa vakashora maomero aita zvinhu munyika vachiti mamwe madzimai vemumadhorobha vari kuita mabasa ekutengesa mumigwagwa sezvo kusina mabasa. Vari kumamisha vachitarisanawo nedambudziko regoho rashomeka mushure mekusanduka kwemamiriro ekunze.
Where these mothers work, there's no sanitation. Jobs themselves have no social security, no medical aid, no educational support, and no pension. And at home,
kunoshandira madzimai hakuna utsanana. Mishando yavanobata haina kuchengetedzeka, haina midzandigere. Hazvishamisi zvakare kuti madzimai awanogona vachibvawo kumhuri sekuti mwanakomana ari kushandisa zvinodhaka zvakadai seguka kana mutoriro, zvinova dambudziko idzva ratatarisana naro senyika. Mwana asikana pamwe akatorega chikoro aita pamuviri. Tikaendawo kumaruwa, madzimai anoshanda nguva yakareba kuminda kuti vawanise mhuri dzavo zvekudya. Ndosaka chirongwa chitsva chipfumvudza chichinzi Diga Ufe. Kuchinja kwemamiriro ekunze koitawo kuti gohwo ravo rive shoma.
Vakati zvakare vanotsigira madzimai emubato ravo vari kukwikwidza kuti vawane zvigaro musarudzo inotevera.
This August, let's rally all women to vote wisely in the election. Food, water, healthcare, education, jobs, families are what is on the ballot this year. Those of you in the
mumwedzi wanyamavhuvhu wegore rino, ngatikurudzire madzimai kuti vavhote zvine hungwaro. Zvekudya, mvura yakachena, nyaya dzezveutano, dzidzo, mabasa nemhuri ndizvo zvatinenge tichivhotera. Tiri kutsvagawo tsigiro kumadzimai achadawo kuzokwikwidza musarudzo idzi sezvo tichiziva kuti madzimai akatungamirira anokoshesa vanhu, uye huori kumadzimai hwakaderera, uyewo vanonzwawo pfungwa dzevamwe. Vamwe vangapokana nazvo, asi kwandiri ndochokwadi.
Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, tabatawo sangano rinoshanda mukukurudzira madzimai vanoda kuita zvematongerwo enyika uye kurwira kodzero dzemadzimai reWomen Democracy Network. Amai Salinube, avo vanoshanda nesangano iri, vanoti zvakakosha kuti madzimai vadzivirirwe kubva kumhirizhonga.
Tinoona zvakakosha kuti madzimai vasave vanozoti vanozogumira panzira panyaya dzekukwikwidza nekuda kwekuti vanenge vasangana nemhirizhonga nezvimhingamupini nekushaya zvikwanisiro zvakakwana zvekuti vave vanokwikwidza musarudzo.
Tabata zvakare mumwe mudzimai anovakanzura kwamurewa district Council vakamirira bato rezano PF amai Resta Dzinyangoma, vanoti kazhinji kacho madzimai vanoita zvematongerwo enyika vanenge vasina zvikwanisiro zvinodiwa kuti vashambadze mabasa avo.
Dambudziko guru-guru rimwe ratinaro ratinosangana naro especially kana tiri mumakambeni, munoziva kana tichipinda mupolitics tichida kutora mari zvigaro zvepolitics tinotangira kumaprimary elections. Munhu nemunhu anozvimirira. Saka kana usina zvibatidzo, usina mari, unofanira kutotanga kutoenda kumurume kuti unokumbira kuti ndipiwe mari yekuenda kumakambeni. Ende kana asina toti watodzoa zvasiya nemurume ngozi paangosangana nevanhu vakati tichitengere dorobhosi vakutoburisa kutotengerwa.
Amai Chamisa vakakurudzirawo vari kunze kwenyika vasiri kukwanisa kudzokera kumusha kunovhota kuti vakurudzire hama dzavo kuti dzibude neuwandu kunovhota musarudzo.
We recognize the sacrifice that you make as mothers in the diaspora. the work that you have to put in to make sure that you feed your immediate families, whilst also sending...
Tinoziya kuzvipira kwamunoita semadzimai ari kunze kwenyika. Basa ramunoita kuti muwanise mhuri dzenyu zvekudya, pamwe nekutumirawo mari kumhuri dzamakasiya kuno. Muna 2022, mari yakabva kune imwe, mhuri kunze kwenyika inonzi yaisvika 22 billion, zvichireva kuti upfumi hwenyika huri kutsigirwa nevari kunze kwenyika, asi vanhu ivava muri kurambidzwa kuvhota.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives, upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro nava Jimmy Romandima, vanove mutevedzeri wemutungamiri wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka pasi rose reIFAO, pamusoro pemabasa ari kuitwa nesangano ravo muHwange National Park.
Tenderano pakati peInternational Fund for Animal Welfare, IFAO, nezimpacts yekushandisa $50 million pamakore makumi maviri nemashanu inotanga musi wa 1 ndira 2023 kusvika 31 zvita 2048. Basa ratichata pamwe chete richange richibata nzvimbo yemain camp sector muHwange National Park, kubatsira mabasa ezimpacts kuchengetedza mhuka nemazvo nekupa dzimotikari mafuta ekushandisa mudzimotikari, tozosvika zvekubatsira vagari vari munharaunda yeHwange National Park macampfire areas ari kucholocho neHwange district kuita maprojects okuiti vawane kudya kwakanaka pamwe chete nekugarisana nemhuka zvakanaka kureducea yatinoti iyo human wildlife conflict. Pamwe chete nezvimwe zvakawanda zvatichange tichikwanisa kuita mumakore anofana iwavo 25 years.
Takagwa muchitaura kuti sangano renyu ragara ranga richibatsira Hwange National Park makore mashanu adarika. Mabasa apa muchibata muHwange National Park?
Kubvira patakatanga kushanda nezimpacts muHwange muna 2019, takagadzirisa ranger base kumakona yakavakidzana necholocho community land, kuvaka dzimba dzinokwana kugara maranger 16 families, kuvaka zvenzvimbo yemutambo entertainment center yemarangers, kupa mvura maboards nesolar power pakembi yose, tikavaka office block, tikagadzirisa 95 kilometers dzemugwagwa unobva kumain camp kusvika kumakona kuti ushandisike all year round, tikagadzira zvemugwagwa unoenda kucholocho kucommunity kubva kwamakona kuitira kuti maranger akwanise kudzivirira conflict yemhuka nekukatsika, kugadzirisazve workshop yemaintenance yedzimotikari mupark nekutenga matools acho, tikazozvasimudzirazve chipatara chemhuka kumuchibi camp. Pamusoro pezvo ndokubva tabvisa madhaka mumadhamu emvura kuti akwanise kuchengeta mvura yakawanda painonaya, nokuisa masolar panels ekupomba mvura kuitira kuti mhuka dziwane mvura yekunwa nguva dzedrought. Tikazogadzirisazve malodge nemashalets evashanyi pamain camp, nekugadzirisa nzvimbo dzevashanyi for camping nekutandara vachiyeva mhuka mupark. Tikazogadzirisazve yatinoti iyo Dete Old People's Home iri kunze kwepark kuchengetedza vakuru vedu vanoda kubatsirika. Tikazotengazve panguva iyoyi dzimotikari dzakawanda dzemapatrols neambulensi yemhuka netumwe takawanda tandasiya hangu panze apa.
Iyo mari yamabatsira nayo iyi, zvii zvamunotarisira kuti inge ichishandiswa kuita, tichinzwa kuti mumagame park imo mumanational park mune dambudziko rekubiwa kwemhuka kana kuzvimwa kwemhuka zvisiri pamutemo, vanochengetedza mhuka vachipa zvikonzero zvekuti vari kutadza kuita basa nemazvo nekushayiwa zvikwanisiro zvekushandisa.
Bvumirano itsva iyi ichange ichiramba ichipa rubatsiro rwandakatanga kubatsira maranger patrols, research, kukurudzira tourism nekuunza mainvestors kuvaka park entry gate, nekuti Hwange pari zvino yasati yava nepark entry gate, saka tichavaka gate rokuti munhu achisvika ari mushanyi anowana pane visitor center inenge ine information yokuti azive kuti mupark makamira sei, yoita ma curio shop, yoita ma educational information, yekuti vanhu vechikoro vachishanda vanenge vachivachidzidza kuti zviwanikwa zvinogara sei mupaki. Tichaita izvi pamwe chete nguva ino ye 25 years agreement.
Ndedzipi dzimwe nyika dzamuri kushanda nadzo pari zvino uye zvii zvamuri kuitawo munyika idzodzo?
Sangano redu reIFO rinoshanda pasi rose munyika dzinokwana makumi mana, 40 countries, kusanganisa kuChina, kuAustralia, kuMexico, maCaribbean states, kuCanada, kuno kuAmerica, kuEurope. Kozoti muAfrica tinoshanda kuMalawi, kuZambia, kuKenya, kuUganda, kuDRC, kuRepublic of Congo, kuEthiopia, kuSomaliland, ndingati yese tinoti Horn of Africa. Tozoti zvekuMiddle East tine mahofisi kune kushanda munzvimbo iyoyo. Kunyika dzose idzi tinoita basa rimwe chete rekuvaka maskills, capacity building, revachengetedzi vezviwanikwa, magweta emuteme wemhuka, nekukurudzira mitemo yekuchengetedzeka kwezviwanikwa pamwe chete nekugarisana kwavanhu nezviwanikwa yatinoti iyo Sustainable Development Goals. Pamwe chete pari zvino mazuva ano tiri kuchengetedza nenyaya dzeclimate change mitigation neadaptation as well.
Manga makateerera kuna vaJimiel Mandima, vanove mutevedzeri wemutungamiri wesangano reInternational Fund for Animal Welfare kana kuti IFO, muchirongwa chedu upenyu hwedu Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Chikwata chine mukombe wekasolaga Premier Soccer League cheFC Platinum chambozorora kurohwa-rohwa mushure mekukundawo mumutambo wacho nhasi masikati. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Chikwata ichi charova ZPC Kariba 1-0. Ndopawo vatsigiri vacho nguva yekufara mushure mekusuwa kwenguva yakati rebei. FC Platinum yanga isati yakunda mumitambo mitatu yakateverana kusvikira nhasi, apo yatorawo mapoints ese matatu kubva kuvashanyi veZPC Kariba ava. Chibodzwa chawo Tamsona chapinza FC Platinum mapoints gumi nemashanu kubva mumitambo gumi. Murairidzi wekugona kunenge kudada Noven Mapeza anoti makundano aya irwendo urwo varutatsira kuzopedzisa nemufaro.
Irwendo kavo kuti tikaita izvozvo tinosvika patika kuti tisvike, kuti ndibve muno ndoenda kuBrewery ndogona kukwira malipsi kana 5 vandofanira ndisvika kuBrewery.
Asi mutsigiri weZPC Kariba vaLaxon Tobias vanoti rwendo rwavo kurwisana nekuchengetedza nzvimbo yavo mugungano rePSL iri.
Kana uchava nemachampions urutama nemachampions, kana ukanga wagadzira zvakadii uchitamba nemachampions urutongozwa kuti hapo tichiwa kudaro isu tofaita relegation. Kuti gore parinopera tinenge tiri papozisheni rinani palogo standing, tiavoide relegation.
Asi mapoints matatu avatora nhasi haasi kukwanisa kuendesa FC Platinum pamusoro petafura, asi kuvasvitsa pachinzvimbo chechitanhatu mugungano rezvikwata gumi nesere iri. Chikwata cheNgezi Platinum Stars ndicho chichiri panyanga, kunyange hazvo chadamburwa 2-0 neChicken Inn nhasi masikati zvekare. Kunyange zvafamba zvakadai, murairidzi weNgezi Platinum Stars Tekshua Chiragwi anoti aya makwikwi zvekuti vanofarira kudhonza gejo zvakasimba kuti vazowanawo mugoho unofadza.
Makwikwi atiinawo, saka mumakwikwi munoda kudhonza, mumakwikwi munoda kuramba makashinga, mumakwikwi munoda kusimba. Saka tisaramba tichishinga, zvinobuda musarudzo mukupera kwegore ndizvo zvatinozoona tichiziva kuti zvatakashanda gore rese tapedza tiri pafu taita izvi.
Highlanders iyo yanga ifarira kuenda pamusoro petafura nekukunda zvichitevera kurohwa kweNgezi Platinum yaita mangange 1-1 Cranbourne Bullets muNational Sports Stadium. Ngezi neHighlanders dzakaenzana pamapoints gumi nemanomwe, asi Ngezi iri pamusoro nezvibodzwa. Mimwe mitambo mugungano iri iriko mangwana uyezve yakamira seizvi. Dynamos vs Manica Diamonds National Sports Stadium, Wange vs Triangle Colliery. Mutambo pakati peShesham neCapes United wamira netambo mushure mekunge Shesham yaramba kunotambira mutambo uyu kumandava stadium sezvakatarwa nePSL vachiti vari kuda kushandisa nhandare yavo yebhata. Nhandare yebhata iyi yakapiwa mvumo nekomiti yezifa yefirst instance body iyo inoona nezvedzinhandare, asi vatungamiri vepsl vakamisa kushandiswa kwayo izvo vesheshamu vari kupokana nazvo. Kunyange hazvo anotaura akamirira sheshamu vaelias maginya varamba kutaura nezvenyaya iyi. Vanoziva zviri kuitika vanotikwata ichi hachisi kuenda kunotamba kuzvichava nemangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvo nguva yedu yapera, regai titaure musoro renhau zvakare. Bato reMDC rinotungamirwa navaDouglas Monzora rinodzinga zvakare mamwe makanzura mukadoma. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mwena Praxidus Jeremiah.
Soko hizika tisenda baku vi.